Nguva yatirikurarama ikozvinezvi yaomesesa panyaya yechirwere checovid. Kuwanda kwemarufu nemameseji evanhu vatinotonyatsoziva. Kudhara taingonzwa ari mastatistics, asi izvozvizvi tasvika nguva yekuti taakutoona nevanhu vatinoziva nehama neshamwari dzedu dzichishaika. Saka kana zvakadai, zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu tiwane information maererano nechirwere ichi, kunyanya mastatistics akanangana nenzvimbo dzatiri.
Ko, zvatiri kuona zvichiburitswa nebazi rezveutano hazvisi kubatsira here?
Zvatiri kunyanya kuona mumaredhiyo istatistics dzenyika hadzinyatsokubatsira kwatinenge tichibva. Saka ndinosuwa kuudza kuti tiri kuedza kuti tiwane information iyi kubva kumaofisi edu ekumadistricts, but havasi kubudisa information iyi. Ndaedza zvekuti nditaure nadistrict medical officer wedu kuti tinzwawo kuti takambomira sei district constituency ward level kumavillages mainstitutions, so that tikwanise kunyatsa kuyambira vanhu zvakazara. Uye zveinformation yakadaro inobatsira vanhu pachezvayo, nekuti vanhu vanga vanyatsoziva kuti munzvimbo yatiri zvamira sei, pari kungonzwa mafiga enyika yese. Saka ndakamboedza zvakare kuti nditaure nadDC mukuru wedistrict.
Akati kudiwi DDC we.
DDC wacho naDMO vanenge vachingo refer. DDC anonditi endai kuna DMO. DMO achiti taendesa information ku district task force neku office yeku province. Asi information yekuti ndinofungidzira kuti sema members of parliament nema councillors nema ma stakeholders emunzvimbo tofanga richitoiwana. Zvinondishamisa kuti pama district task force akagadzirwa negovernment ma members of parliament haamo mu task force iyo. Kutadzonzwisa kuti sei nyika yeZimbabwe ichibva yaderedza zvakanyanya ukoshi wamember of parliament anova munhu akasarudzwa nevanhu venzvimbo iyo kuvamiririra pane zvinhu zvavo zvinenge zvichivanetsa nezvishuwo zvavo pane zvavanenge vachida kuti vakwanise kuita mukati meupenyu hwavo. Saka ndiri kusangana nedambudziko guru rekuti handisi kuwana mastatistics enzvimbo yedu yemamutasa.
Iyi nzvimbo yenyu chete here yasangana nedambudziko iri mumanikaland?
Tiri kutoonawo zvimwe zviri kubva kunyanga. Tichinyatsa kuona maripoti ekunyanga kubva kune mamwe mabhururu edu anopinda mumatask force vachitsetsemura, but kudunhu rino remutasa information iyi hatisi kuziva kuti iri kuzoendeswa kupi. Kana yaendeswa kuprovinci inozofamba sei? But isusu sevanhu vemamutasa nemuconstituency yandinotungamira mutasa central hatina information iyoyo. Ndeyekutotsvaga-tsvaga sezvinonzi state secrets. Saka zvinotishungurudza izvozvo.
Vakawanda vanenge vane pfungwa yekuti chirwere ichi chiri kuwanika mumaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe, vasingafunge kuti chinogona kuuraya vanhu vakawanda kumamisha umu. Zviri kufamba sei?
Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere ichi hachisi kusarudza nzvimbo kuti kudhorobha here, kurokesheni here, kuruzevha here. Hachisi kusarudza kuti mupfumi here, murombo here, murume here, mukadzi here. Hachisi kusarudza zvakare zvematongerwo enyika kuti uyu ndewe bato ripi. Chiri kungotsvaira munhu wese anenge asangana nacho. Saka kurudziro yangu, blessing, ndeyekuti dai taedza zvachose kutedzera maprotocol ehu pamusoro pechirwere ichi.
Mungapaya muenzaniso here wekurudziro iri kupiwa neWorld Health Organization?
Kumaintaina social distance, zvakare kusanitaiza, kugeza maoko edu, zvakare nekupfeka mamaski, kwete kumasungirira muhuro asi kupfeka tichivhara mhuno nemuromo. Kumaruzevha nemumarokesheni chandiri kunyanya kuona ndechekutoti tsika yemamaski iri kutoitirwa mapurisa. Vanhu havasi kuitira utano hwavo. Saka chikumbiro changu ndechekuti anofa haasi mupurisa wauri kutiza, asi iwewe ndiwo uri kuzviisa panjodzi pamwe chete nemhuri yako nevaunowirirana nawo.